This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le Studio 7. Umsakazi olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manhero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wechitatu kurume 11, 2015.
Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC.
Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Blessing Zulu, ndichiti ezvinoi zviri munhau dzedu dzanhasi.
Mapurisa anorovana nenhengo dzeMDC dzanga dzichiratidzira dzichiti murwiri wekodzero dzevanhu vaitaidza mara vabviswe mutapwa mavari.
Sangano rinomirira vashandi vemubhanga rosvitsa nhunha dzaro kudare reparamende.
Mutungamiri weMDC vamogenzvangirai vanotambirwa zvine mutsindo muguta reBulawayo.
Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC.
Mapurisa nhasi arovana nenhengo dzeboka revechidiki veMDCT vanga vachiratidzira muHarare vachiti vanoda kuti mutungamiri wesangano reOccupy Africa Unity Square vaitaidza mara vasunungurwe muutapwa. Vadzamara vava nemazuva matatu pasina anoziva kwavari mushure mekupambwa kwavo. Mutorodo wenhauTomas Tripasi anotipa nyaya iye.
Vechidiki veMDCT vanga vachidarika mazana matatu varatidzira kubva pamahofisi ebato ravo paHarvest House kusvika kuparamende vachiti vanoda kuti vadzamara avo vanonzi vakapambwa mumusha weGlenview muno muHarare nemusi wesvondo vasunungurwe nevakavapamba. Varatidziri ava avo vanga vakatakura zvinyorwa zvakasiyana siyana vaudza nhengo dzeparamende pavasvika padare reparamende dzanga dzipinda muparamende dzinosanganisira nhengo dzezanu PF pamwe nebato ravo kuti havasi kuzoregedza kuratidzira uku kudzamara vadzamara varegedzwa nevakavapamba. Zvimwe zvezvinyorwa izvi zvanga zvakanzi mugabe batai mbwa dzako. Sachigaro weboka revechidiki muMDCT vaHappy Mochidziva vati hurumende inofanira kuburitsa vadzamara kubva muupambwa vachiti zviri pachena kuti mutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe nevatevedzeri vavo vanoti vaEmerson Mnangagwa navapelekezela Mpoko vane chekuita nekupambwa kwavadzamara.
Chichemo chedu chikuru sevechidiki veZimbabwe ndechekuti hurumende yava Mugabe inova iyo iri kutonga pazvizvino inofanwa kunge ichichengetedza vanhu, inofanwa kunge yakachengetedza dzamara asina kusvika pakutorwa kuGlenview kwaakatorwa. Saka isu sevechidiki tapinda mumugwagwa kuti ratidzire kutsutsumwa kwedu pakuchengetedzwa kwatakaitwa mune ino nyika pakuti munhu anotorova kwemore than 3 days sazvino asiri kuwanikwa. Vechidiki tinozviziva kuti dzamara vanhu vakamubata havasi vamwe vanhu vekure kure kunze kwevanhu vanobva muofisi yavamunangagwa navamboko navamugabe.
Mumwe wevaratidziri ava vaJames Chidhakwa vati vanhu vazhinji vave kutyira kuchengetedzeka kwavo munyika nokudare zvave kutoda kuti vanhu vatore matanho akasimba.
Ini ndinofunga kuti chinhu chihombe hombe chingadai kuti chiitike munyika munomu change of government ndo chinhu chikuru, nekuti tine crisis yepolitical leadership yemunyika munomu kuti vanoda kunge vari pachigaro nechisimba kwete kuti nezvido zvevanhu. So zvimwe zvese tingaita zvedu tikamuvha sevechidiki taramba tichiita se tichishinga tichitaura mavhoisi achinzwiwa pachi ultimately chakakosha kuita ndechekuti hurumende yemunyika munomu inofanira kuchinja kuita kuti zvimwe zvinhu zvitore imwe direction.
Vanga pobva varatidziri ava paparamende vasvika panosangana migwagwa inoti Second naNelson Mandela, mapurisa anga akapakatira zvombo anga achifamba nemotikari yakavhurika kumashure abva aburuka mumotokari ndokutanga kurova varatidziri ava. Zvabva zvaita kuti varatidziri ava vatange kudzosera mapurisa aya nematombo. Studio 7 yaonawo mapurisa aya achirohwa uye ave kutiza. Mumwe wemapurisa aya atsvuka hembe yose neropa. Ukuwo vechidiki veMDCT vachiita rutsoka ndibereke, vachiita aziva kwake aziva kwake. Asi vachidziva varamba mashoko ekuti varatidziri ava varova mapurisa, vachiti ivo ndivo vatorohwa.
Vechidiki veMDC havaiti izvozvo zvekunetsana nemapurisa, asi kuti mapurisa ndovanga achinetsana nevechidiki vachivadzivisa kunge vachiratidzira murunyararo. Zvinova izvo zvatinoita kuMDC. Munoziva our party is a peace loving party, hatiiti zvemhirizhonga. Ndinokuzivisai kuti tinotovimba kuti izvezvi maparliamentarians vachaenda mberi nekunge vachibvunza the Home Affairs Minister kuti ataenda unoti tipe meseji ipapo kuti bring Samara back.
Mapurisa anga akapakatira zvombo azoswera akakomba pamuzinda weMDCT paHarvest House achirambidza veruzhinji kupfuura nepamuzinda uyu. Zvichakadai, mutauriri wemapurisa amai Cheri Charamba vaudza Studio 7 parunhare kuti mapurisa arohwa, asi vakurudzira kuti vanhu vaite zvinhu murunyararo. Vakurudzirawo veruzhinji kuti vape mapurisa mukana wokuferefeta nyaya iyi. Zvichakadai, muzinda weAmerica muZimbabwe waburitsa mashoko ekuti hurumende yeAmerica iri kushushikana zvikuru nekupambwa kwavadzamara. America yakurudzira kuti hurumende inyatsoferefeta nyaya iyi uye kuti kodzero dzavadzamara dziri mubumbiro remuteme yenyika dzichengetedzwe. Mamwe masangano akaita seAmnesty International, Zimbabwe Peace Project pamwe neHuman Rights NGO Forum aburitsawo mashoko enyunyuto nekupambwa kwakaitwa vadzamara. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Zvichakadaro, kunyange hazvo munyika nekunze maita ruzha rwakanyanya nekupambwa kunonzi kwakaitwa murwiri wekodzero dzevanhu vadzamara, nhasi rasvika zuva retatu pasina ari kuziva kuti vari kupi. Mudare reparamende munonzi mamboita bowa bowa muchiri mekunge nhengo dzeparamende dzaita ruzha dzichiti hurumende inofanira kutaura kuti vadzamara vari kupi. Vanga vachinyanya kuita ruzha ndeveMDCT vachiti veZANUPF vanofanira kuzivisa vanhu kuti vadzamara vakapambwa nani. Vachipindura, mutevedzeri wemutungamiri wenyika varizve gurukota rinoona nezvemutemo uye vachitungamira mabasa eparamende vaEmerson Munangagwa vativo naivo vari kushushikana nekushayikwa kwavadzamara. Pamboita runyerekupe rwekuti vadzamara vange vari mumaoko emapurisa kuHarare Central Police Station. Kuti tinzwe kuti zviri kufamba sei, tabata rimwe remagweta avadzamara vachauswa ramba.
Information yatinayo iko zvino ndeyekuti magweta ambonotarisawo ikoko kulaw and order kucentral, kunowanzikwa wangwanza angangowa achivaudzwa ikoko nemapurisa aripoko kuti haako uye kuti iwo mapurisa ari kutomutsvagawo. Saka nyaya iripo iko zvino ndeyekuti haasati awanikwa, haasati asikanwa kuti ari papi.
Ko, ivo mapurisa vataurawo here kuti vambotaura nemamwe mapazi anoona nezvekuchengetedzwa kwemukati kana kunze kwenyika vakaita sevasori veCIO kana mauto?
Kwete, hatina kuita hurukuro iyoyo nokuti mapurisa vanenge vachiti tiregei isu tiite basa redu, muitiro wedu, hatingakuudzei mushandiro watinenge tichiita.
Makakwidzawo nyaya kumatare yekuti vadzamara vainge vatsakatika, matare ari kuti kudii?
Nezviro madeko takakwanisa kupinza chichemo chedu kuhigh court. Takazopinza wawo siku nokuti kubva mangwanani takanga tiri kumhanya mhanya kuda kuedza kuti tione kuti angawanikwa here tichiwanawo zvakare tsvakurudzo yekuti akatorwa sei, zvakafamba sei, vanoziva nyaya yacho vachitaurirawo kuti zvakafamba sei. Saka takazokwanisa kupinza chichemo chedu kwaadoka zvikuru. Saka nhasi votanga tiri kuedza kuchifambisa chichemo chiya mapepa aya kuti tinomapawo mapurisa nevamwe kuti vazivewo kuti ndo chichemo chatikuita kukoti. Saka zvandiri kuziva iko zvino ndezvekuti kusvera mangwana topachapinda nyaya yacho mudare guru rehigh court.
Ko, kana munhu achinge apambwa zvakadai, dare harisi kutora nguva yakareba here apa vakwaramba nekuti kaanenge achida kuti akurumidze kutsvagwa nechimbi chimbi?
Isindo za zingi takata risirao kutinya yacho kurumbize kuzikwa. Nosa katakato shanda ne usiku ne usiku kutinya yacho tiipinde koko kurumbize kupinda. Asi asisimu wako edu kuona kuti ya bayatuyo ya itwa ipapo. Isirumu wako ye matare ndi wano taura utimu ya inguwa ya kati zwara kati. Taka nifungo tarisira uti sita famba zakanaka.
Ava Charles Kwaramba Igweta, rava itaidza mara vachishandawo nesangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights, vanga vari parunare muHarare. Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Sangano rinomirira vashandi vemumabhanga reZimbabwe Bank and Allied Workers Union kana kuti ZIBAU. Nasi rasvitsa kudare reparamende gwaro rekutsvaga rutsigiro kubva kudare iri pamusoro pekurasikirwa kwevashandi nemabasa kukuburikidza nekuvharwa kuri kuitwa mabhanga emunyika. Munyori mukuru wesangano iri vaPeter Mutasa vanoti sangano ravo raitawo musangano nevatori venhau nhasi richivazivisawo nekwavanoti kukundikana kwebhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe kutevera mashandiro emabhanga mazhinji izvo zviri kuzoita kuti ritore matanho nguva yapera. VaMutasa vanotiwo iro bhanga guru reRBZ rakawedzerawo matambudziko emabhanga ari kuvhara aya kuburikidza nekukwereta kwaro kwarinonzi raiita mari kubva kumabhanga aya richidzotadza kuidzosera. VaMutasa vanoti kusvika pari zvino vashandi vanodarika chiuru nemazana maviri varasikirwa nemabasa uye mabhanga akawanda avharwa matatu acho achivharwa gore rino chete. Gatinzwai hurukuru yataita navamutasa pamusoro penyaya iye.
Ichokwadi taita musangano navaturi venhau vabva kwakasiyana siyana. Asi handizvo zvatanga tichida kuti tiite pakutanga kwedu kuronga. Takanga tichida kuti tipinde murod tichiratidzira. Takanangana nebhanga guru renyika reReserve Bank. Takanangana zve nadare vedu vemuparliament neparliament yeZimbabwe. Nyaya yatanga tichida kuti tiratidzire ndeyekuti pakutarisa kwedu nokuona kwedu isu tiri kunoku tichimirira vashandi tinoona kuti nyaya yekuvharwa kwemabhengi haisi kutorwa senyaya yakatsama kana kuti sedambudziko ravinda nyika. Hapana ati anyatsokuvhunduka nazvo kuti vatsvake kudzivirira dambudziko iri kuti sarambere chiitika.
Zvii zvamuri kudai mi kuti bhanga guru renyika riite pamwe nevadare iva?
Zvatakatarisira kubhanga guru zvinhu zvingasvika zvishanu kana kuti zvitanhatu. Chekutanga tiri kuti kubhanga guru vamboongororawo pachezvavo vambotarisane zvikuru sei vakuru vakuru vekubhanga ikoko vaone kuti nyaya iri kungotaurwa ichingotaurwa makuhwa anongotaurwa navamwe vanoti titori neumbowo kuti iko kubhanga guruku vari kunotorawo mari kune mabhengi anozotambura vachitadzawo kudzorera zviri kukonzera zvekuti mabhengi aya atadze kufamba zvakanaka. Asi takatarisa vekubhanga guru manje tinoona vari samapurisa kumabhanga. Zvino kana mupurisa akadyawo nembavha panoshaya anotsunga mumwe ndonyaya tiri kuti vatange kuongorora iyoyo kuti kana chiri chokwadi ipapo vagadzirise.
Matanho apa hamuchazotora pamberi apo nekuti tinoona kuti zvamaita izvi munotarisira kuwana mhinduro.
Kubhanga guru renyika tiri kutarisira kuti vanofana kutipa mhinduro. Kana mhinduro ikasafamba zvakanaka tinozodzoka zvepa inzwi rekuratidzira. Asi handifungi kuti tinosvika ikoko nokuti nyaya dzatiri kutaura idzi inyaya dziri kusunga vanhu vakawanda munyika uye inyaya dziri kushungurudza.
Vanga vari munyori mukuru wesangano reZibau vaPeter Mutasa vari parunare muHarare neStudio 7.
Vatereri musakanganwa kuti munokwanisa kutibata pa 919 AM 4930 kana pa 12080 ne 15455 kHz pa shortwave.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Imwe nengo yesangano remagweta anorwira kodzero dzevanhu inoti ine zvikonzero zvekubvuma kuti munhu ari kufungidzirwa kuti ndiye akauraya mutungamiri webato rinopikisa muRussia vaBoris Nemtsov akabvuma mhosva iyi mushure mekunge atochwa. vaAndrea Babushkan vaudza vatori venhau nhasi kuti vakaona maronda akawanda pamuviri wavazuo Dadayev apo vainge vavashanyira vari mujeri nezuro.
Mauto emuPakistan apinda zvichisimba ndokusecha mahofisi ebato rinopikisa nhasi muKarachi. Vakuru vakuru vanoti mauto aya asunga vanhu vari kufungidzirwa kuti vakapara mhosva vakatorawo zvombo zvakawanda. Izvi zvaitwa pamahofisi ebato reMitahida Kwami Movement, bato rinopikisa riri muguta rine vanhu vakawandisa reKarachi. Kenel Tai Mahmud vati bato iri ranga richichengeta vapari vemhosva, uye mauto abata ndokuchengetedza vanhu vatanhatu vanozivikanwa kuti vanhu vanopara mhosva.
Nengo dzinokosha dziri dzepamusorosoro mubazi rezvekuchengetedzwa kwenyika muhurumende yavaBarack Obama dzapa uchapupu pamberi pekomiti yedare reSenate nhasi muWashington DC, dzichipindura mubvunzo yenhengo dzedare iri pamusoro peurongwa hwavaObama hwekukumbira dare iri kuti vapiwe mvumo yekushandisa simba pachikwata cheIslamic State kana kuti ISIS. Mwedzi wapera vaObama vakapa chikumbiro chekuti dare rivape mvumo yekurwisa Islamic State kwenguva inosvika makore matatu. Chikumbiro ichi chinodzivisa kushandiswa kwakanyanya kwemauto epasi.
Akateerera kuStudio 7 munotibata pa 909 AM 4930 kana pa 12080 nepa 15455 kHz pa shortwave. Munokwanisa kutibata pa channel Zim muchishandisa decoder reWisdom kubva pa 9 PM kusvika 11 PM. Kana muri pa Wisdom, tsvagai channel yakanzi CH Zim. Kana muri kunetsekana kuibata, dzimai decoder renyu kwekanguva moribatidza zvakare, mosikana zvakare, kuitira kuti munyatsotibata pachannel CH Zim. Channel Zim inotererwa nguva dzose pasatellite TV, pasmartphone nepaindernet pa www.channelzim.net.
Makateerera kuStudio 7 anemi muchirongwa ndini Jonga Kandemiri nemumwe wangu Blessing Zulu.
Zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika zvinoti kusatedzerwa kwemitemo yenyika, kuoma kwezvinhu munyaya dzezveupfumi ndezvimwe zvezvinhu zvinoita kuti zvisade kudzokera kumusha nekukurumidza. Vanhu ava vanoti hurumende haisati yaratidzawo kuti ine chido chekushanda nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika, uye kuti ijekese nyaya yekuti vari kunze kwenyika vakwanise kuvhota musarudzo.
Zvimwe zvizvarwa zviri muSouth Africa nekune dzimwe nyika zvakanyora gwaro rekuti hurumende ishande nezvizvarwa zvayo zviri kunze kwenyika, asi hurumende yakangogarira gwaro iri kunyange hazvo vari kunze ava vari kusimudzira upfumi hweZimbabwe kuburikidza nekutumira kwavo mari kumusha. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata vaNiki Mangwana vanove nhengo yeZANU PF uye vari kuBritain pamwe nevanorwira budiriro yevanhu vatakavira kapikinyu ava vari muno muAmerica muMaryland. Tatanga nekubvunza vamangwana kuti vanoti kudii nezvizvarwa zveZimbabwe zvinoti hazvingadzokeri kumusha iye zvino sezvo zvinhu zvisina kumira zvakanaka.
Kana vanhu vangofungwa kuita zvichoni ngavangotaura nyaya dzavo zvakanaka kuti indafungwa kuita chichoni ndokokutangavo vanenge vachona havo. Vechipisi ndo vanenge vane problems zvokutiwo mapepa hana kumira musha akabuda havadzo, kunyange vachido chiripo chokuenda kumusha. Asi kuti munhu ati mutemo hauna kumira zvakanaka kumusha, ndokurasha pfungwa zvo. Tingati upi wacho pati pacho zvapo, kana kumira kwakaita Zimbabwe kuyakuya, kana one waunobuda nawo mutemo waungati unomudzvinyirira kuti ukasumuka nhasi uno uyu woti ndaakuinda kumusha, zvinhu zvingatonondiomera nekudini nemitemo. Upi wacho, ndiri kuedza kufamba mabumbiro emitemo atiinawo muZimbabwe. Musoro mangu ndinoti zivei yakati wandei chose, ndiri kutoshaya kana kuti upi wacho wavangadai wavari kurefera to, nokuti rusununguko guru muZimbabwe hwakatooma.
Vakapikinyu pfungwa dzenyuwo, munoona sei pane vamwe vanenge vachiti kuZimbabwe mitemo ndo yatiri kutotiza mamiriro akaita zvinhu munyika umu?
Kuzimbabwe Zimbabwe ndakaenda ndichaenda kofuti. Handizive kuti mitemo yavari kutaura ndeipi. Asi kudhaaspora magariro atakaita ndekuti vamwe vanhu vari too comfortable nezviriko. Saka havazoda kutape kudzokera kumusha. Nhamo iriko. Asi mutemo, hakuna mutemo unorambidza munhu kudzokera kumusha kuZimbabwe. Hakuna mupurisa anosvika achikusunga kana akadzokera kuZimbabwe.
Chiripo
ndechekuti vanhu vazhinji vanenge vari uncomfortable nekuti vanhu vakuru vamwe havatedzere mitemo. Let's say ma-investors, munhu anoti akanga achida kuinvesta, vanhu havasishuwa kuti mutemo uchazotedzerwa here kana mangwana makuseni vachafuma vachichinja. But vanhu vaZimbabwe havasi ma-investors, anoenda kupi kunainvesta dei kumusha. Handione chinonyanyozadzisa munhu kuti adzokere kuZimbabwe. Unoenda kuchidzoka. Asi zvataurwa kuti kana usina mapepa haukwanisi kudzokera kumusha. Kana uchida kuwanawo mapepa unongotiwo kuZimbabwe mutemo hauna zvisi, hauna kumira mutemo nokuti hakuna munhu wekuno kudhaaspora kana achaenda kuZimbabwe achiotarisa kuti mitemo yakanaka here. Zvawachaura iwewe ndizvo zvaachatedzera, because vano munhu wese akuziva kuti kuZimbabwe kunotyisa. Asi kuZimbabwe hakuna kana chinotyisa. Hakuna munhu anosvika achisunga munhu, hakuna munhu anosvika achiuraya munhu ukasvika paairport. Unosvika uchitambirwa nehama dzako. Kana wauda kudzokera hako unokwira ndege yako wodzokera.
Vamangwana, tichitarisawo iyo mitemo iri munyika dzakawanda dzakapararira dzina vana veZimbabwe idzi, ndedzipiwo nyika dzamungati dzine mitemo ingadarikawo yeZimbabwe?
Hakuna nyika ine mitemo inodarika weZimbabwe kana one. Pakai kacho, ndinoramba ndichibvunza pakai kacho. Tikaenda kunana freedom of expression, kuti munhu ane kodzero yekutaura zvaanoda, kuona zvaanoda nokuita zvaanoda, Zimbabwe ndonyika yakasununguka. Tikatarisa manewspaper nhasi chaiwo chaiwo anenge ari muZimbabwe, tikaenda panenge pakaiswa mabhana paipaya, manewspaper anotuka hurumende naanotuka vamugabe akawanda kuna anotsigira vamugabe. Amwe acho anototaura zvimwe zvokuti unoti hei, ya pano patukwa murume mukuru pano muZimbabwe imomo. Kuno kuBritain nokwatinogara and nekuziva kwangu mabhitsi ekuAmerica, kunewo zvinomisa mitemo inotirambidza kuona zvimwe zvatinoda kuona.
Taurai vakapikinyo.
Vanhu ukasha hwainahwo kuti kuwana chouviri. Kana vanhu vasiri kuwana chouviri ndo zvavari kuda. Vanhu vari kuda kutaurira nehurumende kuti ikonomi ngaiite mushe. Vanhu vari kuda mabasa.
Maonere henyu waya.
Ikurudzire ipi yamungapa kune vana veZimbabwe vari mudiaspora?
KuZimbabwe kune mitemo yakasununguka chose. Inyika yakasununguka chaizvo. Zvinongoitikawo nezvekuti ikonomi yedu haina kukira zvakanaka.
Vakapikinyu mashoko enyu upesera kune vana veZimbabwe vari mudiaspora.
Nyaya iripo ndeyekuti tose tinoda kuvaka Zimbabwe. Ende vanhu vari kuZimbabwe vanofanira kuziva kuti vanhu vari kudhiaspora isusu. Kana tichitaura tine zvatoda kuti zvigadziriswe, hatisi kupandukira hurumende, hatisi kushoropodza munhu. Toda kuvaka nyika kuti zvinhu zvive zvakanaka.
Vanga vari vanorwira budiriro yevanhu vatakawira kapikinyu vari parunhare muMaryland muno muAmerica. Manzwawo zvakare kubva kunenge yeZANU-PF vaNick Mangwana vari parunhare kuLondon kuBritain.
Vatereri muchirongwa chedu cheLive Talk na 8:30 p.m. tiri kutarisa kupambwa kwemurwiri wekodzero dzevanhu vaita edzamara avapinda muzuva retatu pasina anoziva kwavari.
Kana muchida kupinda muchirongwa ichi, titumirei matext message panhamba inoti 001-202-465-0318 muchitudza nhamba dzenyu kuitira kuti tigokufonerai.
Munogonawo kufona panhamba dzinoti 1-202-617-2077 kuti mutaure paLive Talk.
Mutungamiri weMDC vamogen tsvangirai vanonzi vatambirwa zvine mutsindo nevagare vemuguta reBulawayo nhasi apo vashanyira guta iri. Vatsvangirai vari kushanyira nzvimbo dzakasiyana-siyana munyika vachiona magariro pamwe nezviri kuitwa neveruzhinji. Munyori anoronga misangano muMDC vaAbednego Bebe vanoti vatsvangirai vatambirwa nemufaro muguta iri apo vashanyira nzvimbo dziri kuitwa zvirongwa nekanzuru yemuBulawayo. VaBebe vanoti vanhu vakawanda vamomotera vatsvangirai vachiratidza kufara nekuvaona.
Nyaya yanetsa zvikuru kumatopo Matebeland South yepurazi reMaleme Ranch yapinda mudare reparamende nhasi. Vanomirira nzvimbo iyi amai Priscilla Misa Erambwe Mushonga vachibvunza mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa kuti vatsanangure zviri kuitika papurazi iri. Muridzi wepurazi iri wechichena vaDavid Cunningham vari kudzingwa nenhengo yevasori vaRodney Mashingaidze. Mhuri dzakawanda dzanga dzichishanda navaCunningham dziri kudzingwawo papurazi iri. Mukuziya nyaya iyi, mutungamiri komo weStudio 7 abata maemisi airambwe mushonga.
Tekutanga ndanga ndichibvunza acting president kuti zvinorevei kana isu takaisa mutemo watakaisa iye zvino mumbiro redu remutemo, asi tichienda tichinokanganisa iroro shoko ratakaisa iroro tichirikanganisa zvireva kuti tiri kutoputsa chirangano chatakabvumirana muconstitution. Ndo nyaya yekutanga. Yechipiri yanga iri yekubvunza kuti takaisa ministry yereconciliation inotungamirwa navice president vamboko kuti ndo zvainofanira kunge yakamirira. Pandataura naacting president vamunanga vati ivo havana zvavari kunatsoziva zvakatsatsanuka nenyaya yemaneme, saka vari kuda kuti ndinatsononyora pasi kuitira kuti kana mhinduro yavo vakuuya naisvondo rinouya chitatu vanenge vakunatsopindura vachinatsoziva kuti zvakatanga papi zvakare nyaya icho iri kunetsa ndeipi. Saka ndiri pakati pekuti ndinatsonyora pasi ndichinatsovatsanangurira kuti zvakafamba sei ndichiisa iyo mubvunzo iyo unoti nhasi hauna kuzokwanisa kupindurwa nekuti vice president acting president vangopindura kuti izvo havana zvavati vanatsonzwa nenyaya yacho, saka hazvibetseri kuti vaedze kupindura kana vasina zvakawanda zvinotsanangura kuti chii chakaitika.
Kudzingwa kwevanhu ava papurazi iri zvicharevei kuraramiro yavo kana kuti malivelihoods avo?
Zvinenge zvichitoreva kuti tiri kutokanganisa upenyu hwevanhu. Tinotoziva kuti nyika yedu yezvino pari zvino iri mudambudziko rekuti vanhu vakawanda vari kutadza kana kuwana chikafu chekuti vangadye pamwe chete pazuva. Iyo itori nzvimbo yekuti vanhu vanga vachiedza kuti vaite tumaprojekti wavo twehuku twembudzi yanga iri nzvimbo yekuti vanhu vanga vachiwana raramiro. Muconstitution imomo zvakare takanatsotsatsanura kuti nzvimbo dzatakambenge tichiona dziri nzvimbo dzadzakatidzikirei, tinofanira kuedza kuti tiite mabasa anodzisimukire. Zvatiri kuita izvi zviri kutonyaya kudzikisa, hatisi kukwidziridza.
Amai Priscilla Misairambwe Mishonga vanomirira Matebeleni South mudare reparamende vanga vachitaura natungamiri komo weStudio 7.
Munhau dzemitambo, sangano reZifa rinoti harisi kufara nemhirizhonga iri kuitwa nevamwe vatsigiri venhabvu kana zvikwata zvavo zvatadza kubudirira. Mavelous Muhlanganya uye weStudio 7 abata vanoona nezvekufambiswa kwemashoko musangano iri waXolani Gwesela.
Nyaya yemhirizhonga inyaya yatinetsawo muno muZimbabwe. Bhora mutambo woukama, mutambo woushamwari. Saka tinoti seZifa hatidi kunzwa nyaya dzemhirizhonga. Vanhu vese vari kukonzeresa mhirizhonga vanofanira kuitira mhirizhonga kure. Vanhu havafaniri kushandisa bhora kuita mhirizhonga yavo. Saka tiri kuti vanhu vese vanoita mhirizhonga vanofanira kusungwa nemapurisa, ende isusu seZifa tichaona kuti vanhu vese havabvumirwi kupinda mugiraundi. Tinoda kuti mastadiums edu dzive nzvimbo dzakasununguka, dzive nzvimbo dzevanhu kuti vafare zvakanaka pasina kuita mhirizhonga. So tiri kuti vanhu vese havanofara zvemhirizhonga musauye kumagiraundi eri bo. Tikakubata kuti ndiwakonzesa mhirizhonga, tichakubata wosungwa woenda kujere, tichakudzinga futi kuti usauye kumagiraundi edu.
Asi tinoona mavhiki apfuura vatsigiri vezvikwata zvikuru munyika zvakadai seHighlanders, Dynamos neCapes United vakawanikwa ivo vachiita mhirizhonga kune mimwe mitambo. Pane zvamuchaita here imi sesangano reZifa panyaya idzodzi?
Ndiyo nyaya yekuti basa mhirizhonga yakaitika here. Disciplinary team yedu yakatomirira and iri kutoongorora nyaya idzodzo dzemhirizhonga dzakaita. Vanhu vese vakaita mhirizhonga ava tichavaongorora, vachauya kudisciplinary hearing, tichavapa mafaizi. Vamwe vacho tichavabhana kubhora kuti havachadii kubhora. Bhozi vanhu vanoita mhirizhonga masapota zvematimu. Saka tiri kuti kumatimu munofanira kukontrola masapotazi enyu. Masapotazi enyu hafaniri kukonzera mhirizhonga. Mutambo webhora mutambo womufaro, vanhu vanofanira kufara vasungike achidyiwa neahwina, vanofanira kufarirana vachigamuchirana.
Zvii zvingaitwe nezvikwata kana kuti matimu iwaya kuti vawanikwe vachidzidzisa vatsigiri vavo panyaya yekuti kunge kune runyararo kumitambo iyi?
Tinokurudzira matimu aya mahombe kuti anofanira kuunganidza vatevedzi vavo, mafanzi avo, vasapota zvavo, vachiaudza kuti nyaya yevhaiorensi nenyaya yemhirizhonga inokonzeresa kubhora. tinokumbira kuti muchengetedze runyararo kana mazipiwa pfumai kuti mazipiwa kana mahwina pembererai.
Vanoona nezvekuburitswa kwemashoko muzifa waXolani Gwesela vari parunhare naMavhilas Muhlanganya uye weStudio 7. Aiva vateereri, tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekai. Ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Nenwenyu Blessing Zulu ndokusiyai mina Jonga naChris Kandemiri.